zvino hazvisati zvanyatsogadzikana nekuti kutaura kuno kudai vanhu vari kungoramba vachiwanikwa vakanga vakabharwa nemajecha nematombo uye vari kuvatora vachinovavidza vazhinji vacho vakuonekwa nenyaya yekuti mvura izvozvo yapera kunaye zvakaita kwamutsvangwa kwandakataura zvenezuro
ndazokwanisa kubatana nakansela saka handitaurira kuti wadhi 22 wadhi 21 neiyoyo yake wadhi 23 hapana kana any assistance yati yauya vati muwadhi 23 pamutsvangwa clinic paya pane madzimai akazvitakura pakwanisa kusvika mishonga hanzi mishonga iyauya nemwe helicopter yevamwe varungu asi yadhilivhara mishonga mishonga yaiswa ipapo ngeyemaARVs then vana vakadzi vaya out of 13 3 have delivered and vadeliver zvakanaka food hapana any assistance yati yauya then as for ngangu hanzi ngangu vakwanisa kuwana chikafu chasvika asi chikafu zvechasvika chiri kupoliticizwa chikafu chine maziso kune vanhu vari kuchitsikirira kuti vapanane pachavo saka things are not okay vazondiudzawo futi kuti izvo vakwanisa kugadzirisa maroads ekuti asvike kwamutsvangwa by road from Chipinge saka I think if there is any help vanhu vanokwanisa kuchienda by road vati taane 3 days tichigadzira maroads yaya tega and kwakusvikika
vagari vari kubatsirwa nezvinhu zvakaita sechikafu nezvimwe zvakadaro vari kukwanisa here kunge vachizozvibika nokuti tinoona kuti vanenge vachida huni vanoda mapoto ekubikira nezvimwe zvakadaro zvimwe zvezvinhu zvakaparadzwa mutsaona iyi
hakwana kana chekuti vanoshandisa saka inadza wezi utori musha uri kuda kutangwa kubva pane poto kubva pane mugodhi kubva pane sipuru saka zvinhu zvese izvozvo hazviko
saka vari kuita sei chikafu chavari kupiwa ichi
kune vamwe vari kupiwa chikafu kutaura chokwadi handisati ndaziva kuti vari kuzvishandisa sei kuda vari kupiwa nezvimwe asi nzvimbo yandanyanyobatikana nayo inzvimbo iyoyo yandiri kuti havana chavati vatowana chekutoti vabike chacho havana havana chekuti vabike saka ife dhizasta ende iri kutaura kuno kuzirorwa ndiwa kuti ikoko chero mvura isichanai hurumende yanga yati kuti iende inobatsira vanhu ivavo nekuti mazuva awanda chonga vanhu vasina chokudya ko vana vabiki vana vacheche vanorarama sei.